Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 28 Gurume March 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Kana ivo president vasiri kurevesa zvinhu zvokuti tingoziva kuti pachangoita pavanhu vashoma vachangobatwa vachizoreleaswa yaingadzi catch and release iyo yatagara ichingoona ichingoitika nguva yese pati.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti kurudziro yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yokuti matare arwise nyaya dzeuori inogona kushanda chete kana ivo vakatora matanho ekutanga.
Tingati chidzidzo chikuru chataona musambudzi maprimary emusangano wedu weZANU-PF ndechekuti kana munhu achinge asarudzwa kumirira dunhu raasarudzwa nevanhu, anofanha kuremekedza vanhu vakamusarudza uye kuziva kuti asarudzwa kuita service kuconstituency yake, wamuranda anoshandira constituency yake.
Imwe nhengo yeZANU-PF inoti chidzidzo chakabuda musarudzo dzebato ravo ndechekuti vanhu havachadi zvekunyeperwa nevamiriri vavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakakurudzira kuti vose vari kuita zveuori nekushandisa zvinodhaka vavharirwe mumajeri, vachiti izvi zviri kuuraya nyika pamwe neupenyu hwevechidiki. Zimbabwe yakatarisana nematambudziko euori uye nekushandiswa zvakanyanya kwezvinodhaka zvisiri pamutemo. Imwe nyanzvi inorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vaudza Studio 7 kuti kana vaMnangagwa vachirevesa, vanofanirwa kuona kuti kusunungurwa kwevanhu vanenge vasungirwa zviuori uye neavo vanosungirwa zvokutengesa zvinodhaka kwamiswa.
Zvinhu zvese izvi zvinokwanisika kuitika kana pane yatingati government will, kana kuda kwehurumende. And ndinoona sekuti mashoko avo kana vachirevesa mashoko ari yatingati ari welcome. Because nyaya yemadrugs yanetsa zvakaipisisa muZimbabwe. But nemaona atongoitawo mabatirwo anongoita dzimwe nyaya muZimbabwe. Zvinhu zvokuti kana ivo president vasiri kurevesa zvinhu zvokuti tongoziva kuti pachangoita pavanhu vashoma vachangobatwa vachizoreleaswa yaingadzi catch and release iyo yatagara ichingoona ichingoitika nguva yese. But mashoko anikati akanaka pakuti kana vari serious anokwanisa kupa direction into kusolva nyaya dzemadrugs.
Chinga zvitadzisa kuitika ndechipi?
Ya, chingatisa kuputika inyaya yekuti judicial system yedu kana justice delivery system yedu haina kunyatso kuti twasa. Tinoziva kuti iko zvino pana vanhu vari kupara mhosva hombe chaidzo anganzi maeconomic crimes vari kuonekwa vachingoenda scot free. Kozoti vanhu vakawanda toziva kuti panguva pfupfupi yapfuura, I think it was last month, pakamboitawo futi yainzi blitz yokuti vabate vanhu vaitengesawo madrugs aya. But pari zvino hatina nyatsokuona kuti maprosecutions akaitwa akabata here anganzi pachirungu making pins acho, kana kuti vanhu chaivo chaivo vari kunyatsokudistributa izvi. Saka izvozvo zvinotaridza kuti iyo system yedu yejustice haisi kunyatsokushanda zvakanaka pakuda kuenda directly kusource yemadrugs aya, kana kuti source yevanhu vari kudistributa izvi, kana kuti vari kuimporta madrugs ayo muZimbabwe. Saka zvinhu zvokuti hapana confidence yakanyanyo simba mujustice yedu. Saka zvinhu zvakadai sondora sekend ndizvo zvingave zvingatadzise kuti nyaya dziende mberi.
VaMnangagwa vakapa kurudziro iyi kumatare edzimhosva, Panguva iyo vanhu vakavatenderedza vachipomerwa mhosva dzeuori uyezve tinoona vazhinji vakambosungirwa nyaya dzeuori kuti nyaya dzacho hakuna kwadzakaenda. Munoona sokuti vamunangagwa vanorevesa here pamashoko avo ekusunga vanhu vanoita zveuori?
Ya kana zvichitarisiwa nemaziso akadaro, zvinhu zvokuti mashoko aya mashoko atinganzi haazi manyuwani, mashoko agara achingotaurwa but ari mashoko ekuti zvinhu zvingopfuura. Tinoziva kuti ivo vakakomberedzwa nevanhu vari kukonzeresa nyika kuti pere upfumi hwayo nekubirwa kwairi kuitwa kunyanyanyanya nyaya dzegoridhi dzatikaona dzichibuda mazuva apfuura. Saka kana vari president vane vanhu vakavakomberedza vakadaro vasiri kuita anything about vanhu vakadaro, kana vakazobuda vachitaura mashoko ekuti vari kuda kuzama kugadzirisa nyaya iyi serious yemadrugs, vamwe vanhu vanogona kuti aya mashoko aya haana chivimbo because kumasure ukoko hapana chati chaitwa nemukuru wenyika. Saka zvinhu zvakadaro hazvingambotadzisi vanhu kuti vafunge kuti zvinhu izvi zviri kutaurwa napresident zvinhu zvisingatoitiki zvamuchose because vanhu vanofanira kuvachisungwa dai vaisungwa vakatosungwa kare.
Nyanzvi mune zvemutemo vaKenneth Masiye vari parunhare kuTexas neStudio 7. Zvichitevera kukundwa kwevakuru vakuru nemakurukota ehurumende musarudzo dzebato reZANU-PF dzakaitwa pakupera kwesvondo, imwe nengo yebato iri Dr. Frank Guni vanoti bato reZANU-PF pamwe nevatsigiri varo vakadzidza zvinhu zvikuru mune zvakabuda musarudzo idzi. Nemusi wemugovera nesvondo, ZANU-PF yakaita sarudzo dzekusarudza vachamirira bato iri musarudzo huru dzichaitwa gore rino. Vamwe vakuru vakadonha musarudzo idzi vanosanganisira makurukota ehurumende, vamwe vakakundwa vanosanganisirawo gurukota redunhu reMashonaland West amai Mary Muliswa Chikoka, mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro kuChikomba West, vaJoseph Chinotimba kuBuyera South, vaPhilip Chiangwa Zvimba South, vaWebster Shamu kuChegutu East, gurukota rezvemaindastiri amai Sekai Nzenza kuChikomba East, mutevedzeri wegurukota rezvekufambiswa kwemashoko vaKindness Paradza Makonde, pamwe negurukota rezveumhisha neumhitura mukufambiswa kwemashoko vaJenfan Muswere. Vanomirira ZANU-PF munharaunda yeWashington DC Dr. Frank Guni vanoti vanhu havashadi zvokunyeperwa nevamiriri vavo vanongopinda munharaunda dzavanomirira kwapera makore mashanu. Dr. Guni vanoti vanhu vava kuda kuona mutsauko unokonzerwa nevanhu vavanosarudza.
Kana tichitarisa takadzamisa pfungwa zviri kubuda musarudzo dzemaprimaries ZANU-PF musangano wedu, zvino kunyange zvazvo toda kuti tange tayambira vanhu kuti maresults aya kana kuti zvabuda musarudzo izvi hatisati zvaitwa confirmed, zvinofanira kuindoswa neboka guru remusangano wedu repolitbureau. Asi zvisinei, zvatiri kunzwa nezvatiri kuziva ndo zvakaitika pari zvino, zvinoratidza kuti mumusangano wedu weZANU-PF mune democracy yakutekeshera. Tiri kuona vechidiki vakawanda vari kutora mikana iyi kuti vachitora nhaka yekutungamira musangano nekutungamira nyika yedu, kuitira kuti tichengetedze nyika neupfumi hwemadzibaba edu hwenyika yeZimbabwe. Izviwo zvinoratidza kuti mutungamiriri wenyika President Mnangagwa vari kukurudzira kuti mumusangano medu munge mune kutonga kwejekerere, uye kuti pasazoita vanoita bhora musango vachinge vashatirwa. Vhoti inotirakidza kuti vanhu havachada zvevanhu vanovanyepera, havachada zvevanhu vanoti vanouya kumaconstituency nguva yesarudzo chete.
Dr. Guni, pane zvinoratidza here kuti vakakunda ava vari nani pane avo vavakakunda?
Ndinoona sekuti zvinoratidza kuti vakakunda ava vanhu vakauya nepfungwa yekuti tadii kumbopawo vamwe ushe madzoroka hunoravanwa uye zvinoratidza kuti vakakunda vanga vaine message ye hope kana kuti vanga vachipa vanhu tarisiro yekuti mukambosandura vanokumirirai mamirirenyu kana kuti zvichemo zvenyu nezvamunoshuvira munzvimbo dzenyu mumaconstituency zvinogonawo kusanduka nekuti vamwe vanga vagarisa kwemakore nemakore vachingovaiwo maMP vachizonoitwa maminista vachimirira nzvimbo idzodzo asi pasina chiri kubudirira chine pundutso kana kuti chinganzi nevanhu vemaconstituency avo chavangaona kuti chabuda chabudirira ndechipi.
Chii chinofanirwa kuitwa nebato renyu reZANU-PF pamusoro penyaya iyi?
Kana takatarisa sarudzo mabudira adzaita, pane zvinhu zvakati wandei zvinofanira kuitwa nemusangano wedu. Chekutanga, semaitiro edu emusangano weZANU-PF, Politburo ichagara pasi yozeya ichitarisa maresults kana kuti zvabuda musarudzo izvi, yotarisawo zvichemo zvine vakavhoterwa vakatadza kubudirira kana kwakaita kuti zvinhu zvinonyatsofamba zvakanaka. Kune dzimwe nzvimbo mapepa akanonoka kusvika, kune dzimwe nzvimbo kwakune nyaya dzematambudziko ekuti vamwe vanhu vanga vakushayikwa mumavoters roll emusangano, vamwe vachinzi hamusi musero. Zvese izvozvi zvinofanira kunge zvichida kutariswa zvakadzama. Uye tinenge tichikurudzirawo kuti musangano wedu pausha Politburo paichagara pasi ndozvimwe zvavachatarisa kuti kune dzimwe nzvimbo here dzakakodzera kuti sarudzo idzi dzokororwe kuitira kuti zvido zvevanhu zvive izvo zvinoitwa. Chakakosha kuita zvido zvevanhu kwete kuda zvido zvevashoma zvehumbimbindoka.
Dr. Guni, chidzidzo chakawanikwa nebato renyu musarudzo iri ndechipi?
Tingati chidzidzo chikuru chataona musarudzo dzemapuraimari emusangano wedu weZANU-PF ndechekuti kana munhu achinge asarudzwa kumirira dunhu raasarudzwa nevanhu, anofanha kuremekedza vanhu vakamusarudza uye kuziva kuti asarudzwa kuita service kuconstituency yake, wamuranda anoshandira constituency yake. Kwete zvekuti kana munhu asarudzwa akuzviona kunge ndiye mambo, autoti vanhu vakamusarudza vauye vachimupfugamira. Aiwa kwete, the opposite ndo inofanira kunge ichiitika, kuti kana wasarudzwa waakushandira constituency yako, uchinotakura zvichemo zvavo uchienda nazvo kumberi kuparamendi nekuhurumende nekumwe kwese uku, uchidzoka uchinoita report back. Kana kwapiwawo mari dzemaconstituency development fund dziya, unofanira kudzoka uchinokurukura neconstituency yako uchivabvunza zvavanoshuvira, angava madhibha, zvingava zvikliniki, ingava migwagwa, kungava masola kana zvibhorani, woita izvozvo uchishandisa mari yeconstituency development fund. Saka zvinotiratidza kuti kana vanhu vakada kudherera, vanenge vasarudzwa vakada kudherera vasarudzi, vanobviswa. Ndoo kushanda kwedemokrasi, ndoo kushanda kwekutonga kwejekerere.
Nengo yeZANU-PF vachimirira bato iri munharaunda yeWashington DC vaFrank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Muzvina bhizimisi vaSimon Rodland vanoti nepfenyuro yeAl Jazeera inofanira kuvakumbira ruregerero mushure mekunge yavadoma muchikamu chevhidhiyo yakaratidzwa kubiwa kwegoridhe nekubudiswa kwayo muZimbabwe zvisiri pamutemo. Mumifananidzo yakaitwa neAl Jazeera muchivande, Rudland akabvuma kuti anotengesa goridhe zvisiri pamutemo. Hatina kukwanisa kubata muzvina bhizimisi Rudland, asi mutsamba yavo kuvatori venhau vaRudland vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti Al Jazeera iri kuvasvibisa zita. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata nyanzvi mune zvamatongero enyika vaitai Ruben Mbofana kuti tunze maonero avo.
Zvechokwadi, dokumentari reAl Jazeera iri raitisa varume nevakadzi vanotonga muZimbabwe mudumbu havasi kugona kana kurara. Tinoona kuti raakuburitsa pachena zvinhu zvatanga tagara tichitaura kwenguva yakareba kwemakore.
Nyatsobaya idede nemukanwa vaambofana, ndezvipi zvamagara muchitaura izvi? Vateereri vanoda kunzwisisa ipapa
kuti uori huri muZimbabwe hwakadzika, hwakadzikisisa kudzikamidzi muvakuru vakuru venyika, kutosanganisira mapazi ehurumende chaiwo, kuti arimo kana tichiti goridhe riri kubiwa mwedzi nemwedzi tichirasikirwa ne $100 million egold. Vanhu vanenge vachiti kutaurawo. Kana tichiti mapazi ehurumende muZimbabwe ari kushandiswa kugezesa mari yeumbavha yeukopokopo, vanhu vanenge vachiti hakutaurisa, varingotaura. Asi tinoona kuti padocumentary zvanaka, zvagonekwa pakuti tiri kuona ivo nhubu dzacho dzirimo muhori momo dzichitaura dzega, dzichitaura nemuromo wadzo. Zvinonzi nyama inonaka inoonekwa nematauriro ainotaura yega. Saka iyi nyama inouori nhasi uno ichaonekwa nemuromo wayo, ichazvitaurira yega kuti ndine uori. Vachikuburitswa mudocumentary umu vachipupura voga, vachionekwa nevatariri vari kudzimba dzavo vachitaura vega nemiromo wavo kuti taiba, kana tichiba tinoba zvakadai, kana tichida kuchenesa mari dzedu dzeumbavha dzeukopokopo tinozvifambisa sososo, tinoshandana nanhingi nananhingi nananhingi varimo muhurumende. Apa chakanakira dokumentari chandifadza nezvayo ndechekuti hapana ari kupuwa mhosva wekuti anozoramba mangwana.
Asika vamwe vacho vari kunzi vari kuramba kuti vakabvuma uori uhu. Taona muprofiti vaHubert Angel vachitaura wani kuti vaitoziva zviri kuitika pavaitaura. Tanzwawo kuti vaSimon Rudland vatoti varikuda kutosungisa El Jazeera yacho. Munoti nazvo izvi?
Vari kutaura vacho ndo varimo muhori wacho, ndo vari kuba gold, vari kuba mari, vari kuuraya nyika inoyi. Nhasi vari kuzvitaurira vega nemuromo wavo, zvekuti ichi ndo dokumenta randoti dai ruzhinji rweZimbabwe rwaona rwega nemeso wavo, vazvinzwira vega nenzeve dzavo kuti zvataitaura zvese nguva nenguva makore nemakore chinzwai ivo vacho varimo vatairiva vaya kuti mbavha vari kutaura vega vachipupura vega kuti tiri mbavha ende tiri kuuraya nyika.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vaItai Ruben Bofana vari parunare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo nyanzvi yezveupfumi. Musvare chenai mutambasere kuti tinzwewo maonero avo.
Tinonzwa zvichitondiremera kuona humore hwapinda munyika, humbavha hwapinda munyika, kunyange tanga tichizviziva tichizvifungidzira kuti nyaya yegold smuggling, nyaya yekuti mari iri kubuditswa munyika, hatina kunge ta handina inini personally kunge ndagadzirira nzira dzachona dziri kushandiswa, uye kuti mari yacho iri kubuditswa munyika iri kubuda iri mari yakawanda sei, nekuti mari dzatanzwa mudocumentary imari dzinohlisa, imari dzekuti kana dai dzaiwanika kana kuti hafu yacho pamwedzi munyika, vanhu vakamirira pensheni vaiwana pensheni svinu, vanhu vakamirira kurapwa vairapwa pakuru, vanhu varoda kuendesa vana vavo kuchikoro hapana chavaishaya, vana vaienda kuchikoro vachiwana zvinhu zvakavamirira kuchikoro zvese zvinodiwa. Handiti
vanzvadzi, vanhu vari munyaya idzi vanonzi vari kutoramba kuti havazvizivi. Ameno imi muri kutambiranawo sei nechimiro chiri munyika nenhau iyo iyi?
So ha, taona kuti umbavha hwapinda munyika hwakanyanyisa. Umbavha huri kuita kuti mari irasike ichibuda muZimbabwe ichinogara kune dzimwe nyika dzakaita seDubai. Nekuti ka kuba kwakashata. Asi kana maida perhaps tingati kuba kuri nani, kuba kwekuti at least mari yacho chi iri kubiwa ichidzoka munyika ichikwanisa kuwanika mumabhengi ichikwanisa kushandisika. Asi expropriation of this level yekuti mari iri kubuda muDubai yozongodzoka yava mari yakanyogwa pachipepa asi mubhegi musina kana sense, taona kuti kuba kuri kuitwa nevanhu vari ku Reserve Bank of Zimbabwe, kuba kuri kuitwa nevanhu vanenge vachihwanda nebhaibheri vachizviti streamer prophet vana Hubert Angel, asi vari ivo vari kutora mukurumbira pakubira nyika. Ndaona kuti izvi zvandibhowa zvekuti zvarema, nekuti kana wakatarisa kutambudzika kuri kuita mapensheni muZimbabwe, wakatarisa tambudzika kuri kuita vanhu vakamirira kurapwa muzvipatara, unotoona kuti zvakaoma chokwadi.
Nyanzvi mune zveupfumi. Muzvare chenai moyo mutambasere vari parunare kuLondon kuEngland naEvans Zininga weStudio 7. tombo tarisa shiri mapepa na wanasi. Mu Newsday gurukota rezo kufambiswa kwemashoko amai Monica Mtsvangwa vayambira vatori venhau vechirume vasingabati vatori venhau vechikadzi nechiremekedza. Amai Mtsvangwa vanoti vatori venhau vechirume havabati vatori venhau vechikadzi nechiremera zvikuru avo vanenge vachidzidzira basa vari pasi pavo. Newsday makare rinoti munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vari kushorwa zvikuru padandemutande mushure mekutaura kwavakaita vachiita sevatsigira kubudiswa munyika zvisiri pamutemo kwegoridhe sezvakaonekwa pavhidhiyo yeAl Jazeera svondo rapera. VaMangwana vanonzi vakati nyika dziri pasi pezvirango dzinofanira kutsvaga dzimwe nzira dzekunzvenga zvirango izvi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ari kujekesera nepachokwadi kuti Zanu PF namunangagwa wavo washata wanhu havachawadiba. Zvavo zvanashavo zvekuti vari kuenda kunze kwenyika chichi Zanu PF ngaichimire manje kutamba nemari yenyika wachigadzirire semanje kubuda mumaofisi mwavo pachipinda vanhu vada kupinda kugadzira kopinda. Hapasina zvichada kuzwa pabva kuZanu PF zvatokwana zvavakaita nezvavakaita zvakakwana. Gai tichimboitawo mabasa pachimbopinda vanhu chaivo vanofanira kuti vatonge zvekuti waenda uko kunze kwenyika wadidini. Aiwa taneta nazvo izvi vatotopedza mari ngavachigadzirire mabhegi avo waone kurongedza kuenda kumba kwavo zvekuti vachada kuti vachada basa kana kuti vachaita fungidzire kuti vachada kutonga futi Mangwana. Aiwa no chakashata chakashata wakomana makashata muri matororo chigadzirirai kubuda mumaofisi wakomana muchiende kumba kwenyu.
Ya tiri kunzwa maaudio yevanhu vezanu tokuona zvimakuma vhidhiyo vanhu vezanu vachirwa pamaprimary pavo apo. Zvinochindiudzai kuti zvazvinodai pamuti munyoro vachirwisana pachavo vanhu vezanu kudai kuzoti pakaoma kwatiisi matriple C veduwee. Ngatikurudzire kuvota kusina mhirizhonga veduwee. Nyika yedu iyi tidzidze kuziva kuti ndikarova next door wangu ihama yangu Mangwana ndokumbirani munyu hama yako ihama yako let's register to vote for change murunyararo ndini maridza pajobek.
Ini ndinoshamiswa nechinhuwani tine dare repamusoro International Criminal Court iro ratinofungidzira kuti ndiro rinogona kutibatsira koga kana tasvika panguva yakadai. Gold yese riri kubiwa muZimbabwe. Imi munotarisira kuti vana veZimbabwe tiite sei? Hauna banga, hauna rekeni, asi ari kuba wacho akapakata pfuti. Zvese ndiye anazvo, pfuti anayo, goridhe racho anaro. Saka ipapapa munenge mune tarisiro yokuti tiite sei? Instead yokuti Al Jazeera itidzimbire maronda zvaitova nani vaudze veICC vouya votora vanhu ava vondovavharira kwavanovavharira kwopinda mumaelections tisisinavo ivo. Noti kuti vatiudze zvavari kutiudza izvi isu vanhu vasina chavakabata.
Ai apakabiridzirwa apakabiridzirwa ngaatangidzise maresults ava ngaatangidzise akabiridzirwa maresults ava because hai chinotimba akahwina ndozviziva akahwina chinotimba. Kana zvakadaro kana asina kuhwina komana ngatidzokeri tiende kuti bosi. Bosi mukomana akashanda mukatarisa 2008 mukomana akashanda anozi Joseph Chinotimbo akashanda zvisingaiti. Saka namudi muda akangouya akaenda akazombohwina sei kana mudi hakuna zvakadaro.
Nyaya yekubiridzwa kwezvicherwa nevanhu vezanu PF vachishandisa masimba euzanu inhau yakatanga kare asi kuti mazwi aitaura akanga asina kukura. Dzani izwi razotaura reAl Jazeera iri riri kubuditsa pachena umbavha hunonyadzisa hunoitwa nevanhu vezanu PF. Mukada kuvapa mukana wekuvabvunza kuti sei vachiita izvi vanokuudzai kuti haisi zanu PF voramba vanhu vakatatsana simba mavhasa vanozviramba izvozvo zvekorapushen inoitwa nezanu PF. Saka tinofara nezwi reAl Jazeera. Vana Thomas Mapfumo vakamboimba nezvazvo. Vana Hope Wechimono vakabuditsa nezvazvo, asi hazvina kunyanya kuita mukurumbira sezwi razotaura iri.
Maswera sei, ndaswera ndini gogo. Zveprimary yokuzano izvi ndezvechizivano, asi ndafara zvokufara zviya. Nokuti chinoti mbaraswa, garaswe. Munhu wepi akanga achitakura vanhu vakafa, achiurayira vanhu kuti apinde muparamendi.
Ndoda kutenda nenhauzi chokwadidza munotipa misi nenguva. Hanzi nyika inovakwa nevana vayo, inovakwa nevene vayo vanhu vachiba kudai. Vakuru vamachechi zvinonyadzisa vakomana, zvinonyadzisa vakomana. Ngatifambei neshanduko, ngatifambei neshanduko. Wese weZANU-PF bora musango, nyika ivaki ichibiwa sezvizvi, zvinonyadzisa kudai. Ndova vakuru vamwe vari kumaruseva vachiti kwai ZANU-PF kumaruseva ndokwedu takabvisa. Tisu vacho vari kumaruseva takatozviona kare zveAl Jazeera. Hatichadi. Toda shanduko. Mbavha kunonyadzisa pasi rose kudai, mbavha kunonyadzisa pasi rose kudai. Vakomana, vana baba, vana sekuru, madzishe madzisabhuku, ndene shanduko. Nyika inovakwa nevene vayo pasina umbavha wakaita sehuku huri kuitwa neZANU-PF, huri kuitwa nomukuru wedu uyu. Ikoko kumusoro kwechimhundu chamago ndokwatakaona kuti ndokune umbavha hwose. Ndatenda zvangu, handei neshanduko vakomana. Ndatenda, ngapinde mukomana.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tombotarisa zviri kuitika muAmerica. Paramende yeAmerica kana kuti Senate iri kutora matanho ekubisa mutemo unopa mutungamiri weAmerica masimba ekutanga hondo. Izvi zvinouya panguva iyo masenata amapoka ose achiti dare reSenate ndiro rinofanira kutaura nezvehondo. Simba rokutanga hondo rakapiwa kune vaimbova mutungamiri weAmerica vaGeorge Bush muna 1991 na 2003, pamazuva ekusawirirana nenyika yeIraq. Mukuru wemasenata eDemocratic Party vashuma vanoti zviri pachena kuti masimba ekutanga hondo anofanira kugara ari mumaoko evamiririri vevanhu muSenate.
A different meditation.
Oselango,
they call me.
Apanga toka sekare, baita nyaya ya pinda nudare. Inisa mambo simba mira indi saure, tipa ikitara indi saure. Well, mama itu jimi masara pavana, papere kiswa wakasi yavana.
Iere,
chama hida chete kutora puma ya baba.
Puma ya baba.
Kusha ya machkira sinu kupanana, memori ya mchina kuzwana na.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti kurudziro yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekuti matare arwise nyaya dzeuori inogona kushanda chete kana ivo vakatora matanho ekutanga. Imwe nhengo yeZANU-PF inoti chidzidzo chakabuda musarudzo rebato ravo ndechekuti vanhu havachadi zvokunyeperwa nevamiriri vavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.